A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July 20th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the Mining, Engineering and Transport Expo, which kicked off in Bulawayo yesterday with the inaugural Women in Mining Conference, at which women were encouraged to enter into mining sector. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olesine lobo mama lingakhohlwa. Mwilo uqhakathekile. Don't forget also to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming to join in the conversation right now.
And you can also reach us on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com. And don't forget also www.voandebele.com. So join us right now. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the Mining, Engineering and Transport Expo, which kicked off in Bulawayo yesterday, with an inaugural Women in Mining Conference at which women are encouraged to enter into the mining sector. What are your views on the issue?
And these calls come at a time when women say some of them are facing harassment at some of their claims, especially those with gold claims, being as a way of driving them off their claims.
And PJ, some of the women are also saying, you know, the lack of financial assistance and firm and reliable markets for their minerals are also hindering their business in mining. This year's Mine Elentro is running under the theme Exploring Linkages in the Mining Value Chain. So the Mining Expo is actually continuing, PJ, and I think it ends tomorrow.
Yes.
So coming back to you.
Siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama, Women's Round Table. Lapho ke esihluza khona sikhangela sixoxa lezandhluphe lezankathaze ezibhekane labesifazana elizweni lonke jikelele. Siqathanisa lokwenzakala kwamanye amazwe ukuthi bona bakuhambisa njani ukuze sithole amacebo okuzithuthukisa thina njengabomama baseZimbabwe. Sikhuluma njalo ngezihlelo eliyabe liphumelele kizo lokunye okunjalo. Okwalamhlanje sixoxa sigxile kakhulu kulo umbukiso obukhona okhona kwamanje oqalise izolo oweZimbabwe Mining Entra. Wonake lonyaka olendingimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain. Lapho ke okuphume khona ukuthi abesifazane abakulumsebenzi wezemigodi wozokwemba babhekane lehlupho eziningi. Ezinye zangkhona ngezokuthathelwa imigodi yabo ngabesilisa ababe besebenzisa udlame, abanye besebenzisa abathi izikhundla zabo kwezembusazwe bangaba bekuhulumende kumbe njalo la kukhansile. Yikho-ke inhlupho ezithile njalo uhle wavulwa lombukiso ngumhlangano iconference yabomama abakumsebenzi owe-mining, umsebenzi wezokwemba, lapho kade bekhalaza ngokuthi lasebhenki abayitholi imali yokuthi bathuthukise imisebenzi yabo. asizweni abanye babo esikhulume labo ngaphambilini.
Akula imali, akula equipment. Abakazi bafuni working capital, bafuni ama explosives, dewatering system, amanzi amanengi, amashafts.
Unkosikazi Martha thokozile moyo laye okubhizimusi leli uthi akulula ukuthola imali yokuzithuthukisa.
Uphiwe indawo yami but hayi ngayiphiwa. So dokelisila lokhathesi omama uyakuhamba ufuna noma i-loan. Njengami khathesi ngiyaqalisa abe ngama-virgin claims. They will need collateral security. Ewini uyabungelayo kwakhathesi. But sesithaba ngomathesi i-fidelity. Sesinikeze ithuba yokuthi bayakwanisa ukusinikeza about 15,000 yini la collateral.
Udubo ethi ukuba kulabesilisa abangamagovu abafuna ukubathathela imigodi yabo loba nje bayabe sebetshale imali eningi kumabhizimusi abo.
Ukusiphethe ngoba lami so nginyekela ukuqina ngibazathi ngizahlala lakho ngoba indawo yami i-very productive. Kunabanye abantu abasuka besebenzise ama-muscles e-politics besebenzise ngendlela ezimelisizo. Thina ikakhulu e-Midlands ludubo lujayele ukuba khona but mina njengomuntu ovele yazi umthetho lami ngiyahlama ukuthi ngiyabe ngikhwele ema-ofisini siyakhona.
Unkosikazi Mabel Ndlovu uthi imigodi baphekelwa bagebha kodwa abalayo imitshina yokugiga amatshe aligugu awegolide.
Iproblem esifisana layo ukuthi omama sebeku-ground, omama basebenza, asilasi emili, asilani, nalabo mama mamana bathiwa bangu-5. Kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo, into esingayaziyo. Iproblem esifisana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayezivulela Coronation Aid. Ngoba sihambile abantu baphege sikhona last month, bathe bephege sikhona babhala lapho abafake khona iphege yabo bayirivesa up to 2011 kwenzela ukuthi kucrossane lani lephepha leli elikamama Matukuti.
Ye, labo ye ngabesifazane abathile esikhulume labo abakhulunywe labo intatheli izindaba yethu uNompumelelo Moyo yena-ke akade ikhona khona ngale ngasembukisweni owe-mining entra okhona ezitif grounds uqale izolo uphela sasa. Marvelous. They were the some of the women that were participating in the mining entra,
mm-hmm.
And they attended also the inaugural women in mining conference that started yesterday,
mm-hmm.
And they were complaining mostly about financial funding for their work and being muscled out of their bold claims, especially by men, especially from political figures. And, mm-hmm. Yes.
Very interesting contributions there, PJ. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai kana muchangopinda pachirongwa tiri kutarisa isu zviri kubuda kumusangano wemine entra uri kuitwa iwo kuBulawayo parizvino. Musangano uyu wakatanga nezuro uyezve uri kuenderera mberi. Takaona isu kumusangano uku nezuro kuine musangano mukuru wokuedza kukwezva madzimai kuti vapindewo mune zvekuchera zvicherwa zvemumigodhi. Madzimai mazhinji vanoti vari kutarisana nematambudziko ekushungurudzwa panyaya seavo vane maclaims akadai seegold nemadiamonds. Vamwewozve vari kuti ivo vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kukwanisa ivo kuwanikwa vachiwana mari yekuti kana vari kuda kuita mabhizimusi avo angave ari ekupolisha gold kana ekupolisha madiamonds kana ekuitawo zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kuita kuti vawane cheruviri hazvisi kubuda zvakanaka. Uyezve tiri kunzwa kuti vamwe vari kushungurudzwa kunyanya madzimai akanga akagara kunzvimbo dzakadai seChiyadzwa vakawanikwa vachidziswa kunzvimbo dzavaigara. Uyezve zviri kunzi izvo pane avo vari kuita zvemigodhi izvozvi makambani mamwe ari kupota achitora zvavanenge vachiita zvemigodhi vachinoisa mumvura inozokuvadza iyo madzimai utano hwavo. Regai timboenda tinonzwa kune mamwe madzimai atakataura navo.
Ndinoitwa Muzvare Tapadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance, CNRG, ine maheadquarters kwaMutare uye tine maofficesi muHarare. Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vazhinji vavo havawane mukana nekuti vapinzwa mumabasa nenhau yekuti vanogona ngari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagensi ehurumende yedu zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuhuza pfundudzo mukati meupenyu hwavo takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwamarange zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation hakudzoki madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabuditse kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo tingangoti reproductive health iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyoyo inenge yapolutwa kana kuti yakanganiswa nemamining companies mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumu saka ndozvimwe zvatiri kusangana nazvo uyewo zvikuona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro vakuda kushanda semakorokoza mumamining community saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo
zvimhingamupinyu zvatinosangana nazvo munyaya dzekuchera takatarisana nemadzimai vazhinji vanokundikana kuti vaunganidze mari dzekuti vagogona kuregista nekuita maeia reports anodiwa neema nekubhadhara macouncils saka izvozvo izvo zvinotidzosera mumashure asi madzimai edu ari committed munyaya dzekuchera uye vaamo vakagona kuti vaunganidze zvinodiwa zvacho kuti vashande tiri kuona kuti madzimai ari committed
pamusangano uyu
tiri kukurudzira kuti madzimai apinde mumining sector mune maopportunities akawanda vanogona kunge vachiita zvevalue addition vabude nefinished product vanogona kuuya kuzoita mamillers nekuwanda kwatakaita countrywide tiri kutotarisira kuti tinoda mamills akawanda ekuti vanhu vanofamba madistance akakura kuma 200 kilometers kuti aende kunomila so tiri kutarisira kuti mamills aiswe kupadyo saka vasingadi kuchera vanogona kuita mamillers vanogona kusupply maconsumables asi iko kuchera kwacho chaiko tiri kukurudzira madzimai kuti vapinde mazviri
things like mining long term businesses ukazvitanga izvozvi you expect kuti iwe nevazukuru nevazukuru vavo munge muri in that business zvakasiyana nehandisi kushora vanoenda kumabhero kana chibati mamwe mabhizinesi ari so short lived ndinokurudzira kuti apart from mining mining chain imomo mune other gaps that we can fill dzaifiliwa nevarungu dzimwe dzacho dzatatingamutombozivi kuti dzinoexist
tiri kunzwapo kubva kune vamwe vari kumusangano wemine entra kubulawayo uyezve kune vamwe vatakambotaura navo panyaya idzodzi dzezvemimigodhi nekucherwa kwengoda nezvimwe zvakadaro PJ tinenge taita munyarikani wedu wekutanga tina amai Barbara Mutamanengwe vanenge vari panhare tinokuchingamidzai nemufaro
makadii
henyu aiwa tinofara zvedu ndimi muri kubulawayo mukatitsananguro wekuti musangano uyu uri kufamba sei wemine entra uyezve imi munoita mabasa api panyaya idzodzi dzezvicherwa
indakatobva kumusangano nezuro asi ndanga ndiriko ini ndiri muvalue addition business ndinosuka mangoda amamuchataura iwayo kana abva kumaina anoyakwatiri tosuka toadzorera kuti akwanise kutengeseka zvakanaka anenge akunya kuoneka mukati kala clarity chii zvakanaka
saka mungati imi muri kutandisana nematambudziko akamira sei semadzimai ari kuita mabasa amuri kutauraya ekusuka mangoda
iko zvino ndini ndichiri kuita ndakawanawo gap pavalue addition ipapapa ini ndinotikurudzira mamwe madzimai kuti vatsvage mamwe mabasa anoitwa kuti value chain yedu kukwanisa kusika kufinished product. Kune vanokwanisa kuchera, ngavachere. Asi ndinokurudzira kuti vaite zviri pamutemo, varegiste makambani zvakanaka, vanyatsoita business rinonzi iro business riri apo.
Nare dzedu dzinenge dzadambuka PJ, asi ndandaa kuda kugadzira ndibvunze kuti mudzimai anofanira kuita sei kuti aite basa irori zviri pamutemo. Asi nare dzedu dzinenge dzadonha ipapapa, hamene tomboenda kwauri.
Njengoba kungela muntu osesekhona ecingweni, ngingatsho nje ukuthi unkosikazi Mutambanengwe yena-ke ukumsebenzi hatsho wokwemba, kodwa-ke okulola okulolonga okupolisha amadayimani ukuze abe ngumcico kumbe athengiswe, kodwa akekho kumsebenzi wozokwemba ngokwakho. Kodwa laye ukhala ngokuthi hatshi kule nhlupho ezithile abadibana lazo.
Aiwa PJ, iro idama tiri kunzwa pavanga vari kutaura kuti mamwe madzimai dai maonawo mamwe mabhizimisi akadai seari kuitwa nemadzimai ari kuita zvemimigodhi. Vari kutaura ivo kuti amai Mutambanengwe vasati vanhare dzavo dzisati dzadonha vanga vari kuti ivo vanosuka mangoda, uyezve vari kuti ibhizinesi ravakangosvikirawo pariri ravanoti ivo evalue addition. Sekunzwa kwatiri kuita kuti iyo mine entry itoriwo nenhingirikiri netheme yacho iri kunzanzi exploring linkages in mining value chain. Saka anamai Mutambanengwe ndiwo value chain yacho iri kutaurwa
icho.
Uyezve kune mamwe madzimai atiri kuedza kubata pari zvino vatori kuchera zvicherwa zvakasiyana-siyana. Vamwe vari kuita izvozvo zvengoda, vamwe vari kuitawo zvegold, asi vazhinji vari kutaura zvakafanana kuti nyaya yedambudziko remari malone ari kuti
netseiuyezvevanoona kumabhangi
nyaya yekolateral nezvimwe zvakadaro. Uyezve kuti izvo kana uchinge iwewo wabata claimu yako semudzimai, unogona kuona vamwe vanhu vanouya vachikumbunyikidza kodzero dzako kuitira kuti vatore maclaimu ako. Asi tomboverenga zvedu kune vamwe vari nesu pafacebook page yedu yevoa Shona. Tina Daniel Maposa Mahinde ari kuti pfee, ndiri pasouth Africa. Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro. Tinakuda kundai Anashe ari kuti tiripo. Aiwa, nesuwo tiripo, tinokuchingamidzai. Tina Hemish Ndlovu ari kuku, tiri kukunzwai. Aiwa, tinotenda kana muri kutinzwa. Uyezve kana muri kutinzwa, kana muchikwanisa ijanyai pakanzi she, tione takawanda, nekuti pane mumwe anogona kunzwawo nyaya iyo yemabhizimisi agowanikawo mangwana achizowanikawo achitotanga bhizinesi rake. PJ, ndanzwa zvemai Mutambanengwe vachiti zvakakosha kuti munhu urejese weita bhizinesi rako zviri pamutemo. Ndo zvimwe zvandanzwa
echekuita ana makorokozi.
So
voti mwakai pambili ngamukele lava engilavo lapha enkundleni yethu yeFacebook. Kulo Isabel Muswabo Mpofu yena-ke uthi siyabonga. Nxa kuyikuthi ufuna-ke ukuthi sikuthinte ngocingo, Isabel, faka-ke inombolo zakho khona lapho kuFacebook, ukhona-ke njalo inombolo zethu zocingo kulabo abakudiaspora abangenelisa ukuba bangene kuhlelo. Inombolo zethu zikhona lapho kuscreen. Unomsa ukhona laye joined, uDoka Sobe joined, Omega Chietso joined, Rebecca Makai ukhona, Usuku Moyo Makenzi ukhona khona lapha. Nxa lifuna ukuphathisa lonke, buyani phela li-like kumbe love uhlelo lwethu ukuze sixoxe sibaningi kuhlelo lwethu lalamhlanje. Mbona incingo zethu zibuvumbuvala namhlanje, marvelous.
Aiwa, iroida maPJ. Tinenge tine muvhangeri Evangelist Emmanuel Mugwindi vari kuti isusu tiri kuteerera, handisi kuzoti vaevangelisti vari kuteerera vari kupi, asi tinokuchingamidzai. Uyezve nhasi on the women's round table we are looking at what's transpiring out of a mining indaba that's actually being held in Bulawayo where women are being encouraged to go into mining, and we spoke earlier on there to Mrs. Barbara Mutambanengwe, who is a diamond polisher herself, and she was actually urging women to register their business and do value addition instead of going into some of these businesses that she said earlier on, some of them are very short-lived. You know, she was saying, at least we know when you're doing value addition, you are the end person, but that brings in value to the product in which you will be working. So that was one of her one of the issues that she was looking at, and she also encouraged women to register their business and not to operate illegally. PJ, that's my takeaway.
Yeah, those are some of the issues that were raised, but also in attendance to that conference, there were engineers. We also have women engineers from what I heard. We also have those companies that manufacture the utensils that you use or the instruments that you use in mining, and some of the women that we talked to Studio 7, they were saying they were being advised not to be makorokozas, illegal gold panners, but to legally register their claims so that they can actually work legally.
Yes, PJ, I think actually that's what Mrs. Mutamba Nengwe was saying, that, you know, she really encourages women to register their businesses, although sometimes it can seem very daunting, but she was saying it pays off, you know, in the beginning, you know, to do the best in the beginning, it pays off because then you've got everything lined up. But
they were also taught that it's not only mining that you can do as a woman. There are so many other things that you can do, just like Mrs. Mutamba Nengwe, with value adding, adding with just a polisher in the chain of events.
Interesting there, pana iwa evangelist vari kuti oh vabva vapindura zvandavhunza kuti muri kuteerera muri kupi aiwa evangelist Emmanuel Mugwidi tiri kuona kuti muri kuteerera hanzi tiri kuteerera ndiri muHarare kuZimbabwe aiwa tinokuchingamidzai uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei kandai namba dzenyu ipo pano Life feed. Chirongwa ndechenyu madzimai kana makateerera. Toda kuti tinzweo. Uyezve mudzidzo kubva kune mamwe madzimai. Nekuti nhasi zuva rakanaka PJ. Ndere kuti madzimai auye achitaura vaya vari kuda kutarisa nyaya yekuenda kunoitawo zvekushanda mumigodhi. Kana zvekutiwo kunyangwe iye ari kuita zvemakorokoza. Kana zviri izvo zvaunenge uchikwanisa. Uya paprogram muteerere munzweo zviri kuita vamwe. PJ.
Kuitira kuti ugotwasanudza maitiro ako. Kana uchiregister or register claim yako kwete kuramba uri makorokoza. Kuvikwa kusoulo munye mlaleli pane mcherere pa runare. Tokugamishira mukoma innocent. Hello. Tiripo here makadiyo.
Motomboti taurisei muri kutaura muri kure kure.
Okay, atiripo zvedu.
Aiwa mukoma innocent ndoda kutanga nekukutenda ndiri kuona manyora pano pa VOA Facebook page yeshona K4 kuti ndifonere ndini mukoma innocent aiwa mapinda muchirongwa taurai tinzwe tinokutendai
kuti nhamo nengo ya manyora.
Nari dzavo dzabva nari ticharamba tichivaedza nekuti chokwadi vanyora pana pa PJ mameseji avanotosvika yanodarika 4 pa Facebook page yeshona vachiti aiwa ndifonere ndofunga pane zvavari kuda kutaura nekuti vazhinji vamwe vari kuteerera vanogona kunge vari kwamarangi kunyangwe zvavo vasiri kumine entry kuBulawayo toda kunzwa kune vari kunzvimbo dzakadai semarangi
kunana Triangle, kunana Redcliffe uko vese vari kuita zvemigodhi pana miners Bwanali anyorawo hanzi how are the miners looking after the environment. Ndofunga zvamuka ikoko conference yavanga vachiita vari kuti zvavari kuchengetedza here zviwanikwa omunye lapa umlaleli osilandelayo enkundleni yetu yeFacebook uti yena labo abenza umsebenzi wokwemba bayananzelela na kumbe bayalondoloza ezemvelo na ngoba abanye babo basuka bawone imvelo lapo besemba igolide, besemba amadayimana, besemba ababe bekutholile khona lapho abemba khona.
Pijere gani bovire nga wangavari kunyora pa Facebook page yeduwe shona. Tina Niki Nelson akanda namba zake vakativo tifone rei. Tina Leonard Makona kuti ifungwa chene uye shira katipa namba zao kuti tifone rei tipinde pachirongwa. Bowers true kuti ifungwa yakanaka chaizvo. Fungwa iyo yekuti madzimai ngavapinde munyaya zvekutsvaga zvicherwa uye zvekushanda mumigodhi ari kuti ifunga yakanaka. Tinotenda ivo mukoma Innocent Alufeyo tichiri kuramba tichiedza namba dzenyu tiri kuona chokwadi manyora mameseji akawanda. Ndo zvatinokurudzira tinofara. Moses Zendera vanyora namba dzavo vakati ndifonerei. Manavira Prince vanyora zvenhamba dzavanzi aiwa. Tifonerei tinodawo kupinda pachirongwa. Asi PJ
Maravira anzi ari pa line.
Ah, regai tinzwe. Hello. Ticharamba tichingoedza PJ, nataiwa. Atirasembere kone kufirwa. Saka ticharamba tichingoedza namba dzedu. Asi nhasi tiri kukurukura nyaya zviri kubuda izvo ku Mine Entra sangano riri kuitwa kuBulawayo kwavari kutarisa ivo zviri kuitika kumigodhi nyanya. Takatarisana nemadzimai kuti vari kuwana here zvikwaniso zvekuti vaite mabasa ekuchera zvicherwa. Ndo zvatiri kutarisa nhasi. PJ, over to you.
Indingo weza vesifazana kuti vonake vangancedwa ngayiphi indlela njalo badinga ncedo bani ukuze bangene labo bakhululeke njalo bathuthuke emsebenzini wezokwemba ngoba endaweni kulo kuba lodlakela kwezinye indawo lapho abantu babe bekorokoza khona engxenye abantu babuye bazokorokoza ekumayini yakho wenake uregistry kodwa ke ungasatholi lutho ngoba ngendaba yabamakorokoza. Kodwa ke njalo kudaleka umonakalo omkhulu ekwembeni khona lapho. Yikho ke abesifazane imihlangano enje yiyo lapho yikho lapho engalingathola khona amacebo okuvikela ukugugudeka komhlabathi ukugugudeka kwezemvelo ngoba kuba lamanye amamayini archiwa evulekile aba yingozi abantu becina bekwela khona befela khona kube laba omakhorokoza bona lawo kulabanye okubikwa izindaba abaphuma izindabeni abaphuma lapho kuthiwa bafile kumbe bawelwe umgodi. Tinodzinzwa nyaya dzakadaro dzakawanda dzekuti vanhu vanodhirikirwa nemugodhi. Saka uyu muteerera anyora wapa ningirike neminus bwanali ari kuti izvo vanochengetedza here zviwanikwa inova nyaya yakakurawo zvikuru nekuti migodhi iyoyi mimwe yacho yatova njodzi yatova makuva.
PJ iro idama nekuti tinotoona kuti patori nemakambani akawanda vanotarisa iwo mamiriro akaita izvozvi zveenvironment vari kutotaura kuti chokwadi. Asi vazhinji vanenge vachiedza kuti vataure nemakambani nyanya makuru ari kuita izvozvi zvezvicherwa kuti munzvimbo dzavanenge vachishanda ngavatarise ivo kuti vanhu havazopinda here munjodzi dzakadai sedzamuri kutaura PJ. Asi idama iroro PJ kuti nyanya kumadzimai vanoita zvekukorokoza tinonzwa kazhinji kacho zvichinzi vakazodhirikirwa uyezve vamwe vanenge vaenda nevana kunokorokoza kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndozienini kunzvimbo yechinhoi kwandinobva kuKaroi kune madzimai vakawanda vanenge vachitoenda kunokorokoza kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ndo izvo zvimwe zvatiri kukutaura panapa kuti kumisangano yakadai seMine Entra zvii zvingadzidzwe uyezve pane zvingaitwe here kuitira kuti tisazoone madzimai achipinda munjodzi dzakadai sedzamataura PJ.
Rekandingogamuchira woti nyamukele uFrancisca Mandeya yenake useCanada. Nxa ufuna ukungena kuhlelo afaka iinamba zakho lapha kumbe ufone wena ngokwakho kunamba ezithi 202-619-2077 ungene lawe kuhlelo. Mai Rebecca Makai varipo hanzi zvakanaka izvi. Isusu takatomirira mikana yacho yekuti tivewo nemigodhi sana mai.
Aiwa pakanaka PJ. Ndikunzwa kuti amai Mutamanengwe vadzoka zvemakadi yenyu.
Iriko sakadiyo.
Aiwa, tangata itiru wa majela sipana pa mama kunyatuta urai. Saka to mirra utitinyasu nzuko kutisaka. Tombo iti munu awana iye claim yake kana zvimwe zvakadaro asi toenda kwa makarerekera imimi kuti makatanga sei basa yavo vakateerera tipeo nhorondo yekutanga kwa makaita
ini ndaka ndigira basa iri pandaigara kuBotswana ndakagara kwa 15 years saka pakatanga kunze kwani manguda kuno ndakatanga kutsvaga huni kana wekuti ndinopinda sei muvalue chain nekuti kumaina ndanga ndisingazi kukwanisi nekuti kunenge kuchibedzerawo mari dzakawanda then kuno kukwacho papaita kamukana ipapupi kuti mangoda emuno anga achitengeswa asina kusokwa saka acha very low prices saka ndokuona kuti aiwa hasi kugezwa achibva kumaini anofanira kugezwa kunyanya type yedu yatinayo muno ine kamwe kaganda kari kunze kwako so kekuti kana wakaritarisa haukwanisi kuona zviri mukati mari kuti ikalai kana kuti rakachena zvakadii kana kuti rakadii saka ndopandakabva ndatotse ipapo ndokutanga kuita maproposals kuno kuti ndokumbira kuti mundi ndimudze kuti ndiite izvi nekuti ndozviona
zvinotora mari yakawanda sei mukutanga imomo nekuzotsvaga market uyezve nekuzowanikwa muchizonzi aiwa basa yemuri kurigona muchienderera mberi
mari inodiwa ipapo inenge yakati wandei nekuti mishina yacho inoita izvozvo haibvi muno uye inotoda ruzivo rwazvo nekuti nemishika machemicals akawanda hazvisi nyore hazvizo kungotora muchiisa mumvura kana musunlight voendesa izvi zvitoriwo specialized saka ndakaona zvakakodzera uye pakutangawo seindastry ichiri diki seindastry yanga ichangotanga ndaitoda kuti ndizvipuruvhe nekuti kune vamwe vanenge vachibva kunze kwenyika vanoya vachiti tinozvigona tinozviita uyo haangakwanisi nekuti muzimbabweni kana kuti mudzimai wechitema saka ndaitoda kukwinya bhande chaizvo kuti ndekungokumbira kuti tipeiwo mazvo zvishoma izvozvo mutiedze saka takazoti taiedzwawo kudaro ndokuone kuti kuinga mazimbabwe naye ari kutogona vanhu yechidzimai
mumbobata makadaro tinomboenda kuna tina sisitafadzwa vari panhare makadi yenyu
makadiwo vakoma
aiwa tiri wadi tinokuchingamidzai sisitafadzwa muropa motaurawo zita reorganization yenyu uyezve kuti muri kuona zvakamira sei panyaya yezvicherwa nezvimwe zvakadaro takatarisa zviri kusangana nemadzimai
ndinosenzera organization inonzi Center for Natural Resource Governance, CNRG. Iyi organization inobatsira madzimai, mayouth nevarume zvevanogara mumamining communities. Takatarisa nyaya yemining, tinoona kuti kazhinji kacho madzimai hawakwanise kuwana mukana wekuti vapinde mumamining companies vachisevenza imomo. Nekuti industry yacho yagara yakatongozara nevarume atingati yakadominatwa nevarume pane hakuna mukano wekuti madzimai vakwanise kunge vachipinda mumamanagement structures nenyaya yekuti tikatarisa kare historically mining yanga yakagara ichinzi ndeyevarume uye kuuya kwayakaita muzimbabwe nemuafrica yainge yakatungamidzwana nevachena tichitarisa program conference iri kuitwa yemine entra toona kunge mukana uri kuda kuti utarise kuti madzimai vangakwanise sei kupinda mumining zvinhu zvatinoona kuti zvatinoona kuti hurumende iri kuedza nepose painokwanisa kuti ivhure mukana wekuti madzimai vakwanise kupinda mumining vakwanisewo kuti vararamise mhuri dzavo asi tinoona kuti chingangoti iprocess hachisi chinhu chingangogona kungoitika ipapo then but zvinhu zvinogona kunge zvichiitika as time goes on asi vakoma tichitarisa nyaya yekuti madzimai vari kupinda mumining toda kuti tinyatsowanawo mukana wekuti titarisise kuti mining sector iyi seongorora tinobhuya tikamboita makore apfuura kuti isekta ine mhirizhonga yakanyanya yatingati ine violence zvikuru sei tichitarisa madzimai maartisanal miners vari kupenalonga kumanitan and kusasa district tichiita hurukuro navo vakaona zvakaonekwa kuti madzimai vazhinji nyangwe vari maartisanal miners havakwanise kunge vakasununguka kuti vaite basa ravo nekuti vanosangana nemhirizhonga mufield iroro zvikuru chashanda nevarume vanenge varimo vanowanzoti havakwanise kuwana mukana wekuti vawane maequipment ekushandisa mauniform acho anenge aripo haana kugadzirwa kuti ange achitarisa zvikonzero zvemadzimai haanyatsokuita madzimai mauniform anga akagadzirwa for varume vega vega uyezve tinoona kuti dzimwe dzenguva inyaya kazhinji kacho mumwe nemumwe anenge achida kuti akwanise kuwana mukana wekuti atore zvicherwa zvaanokwanisa saka panotoita makakatano atingati panotoita competition naizvozvo munoona kuti vamwe varume matizima maina vanozopedzisira kushandisa mhirizhonga zvikuru sei kana kutobata chibharo madzimai acho agara arimo saka tinoona kuti secnrg tinoona kuti hurumende haisi kuedza haisi kubudisa nyaya dzemhirizhonga mumaini sector tinoindwa kuti mumaini entra conference vachakwanisa kutarisa kuti zvii zvingaitwe nehurumende kuona kuti zvenemadzimai vakwanisa kuwana mukana nekuti vataurirane nematraditional leaders nemalocal authorities neministry of mines pachayo nemamining companies kuti vaone kuti mamining companies ivavo nyange vari kutora zvicherwa vachienda nazvo kudenyika dzakasiyana siyana zvii zvavari kudzoserawo mucommunity munharaunda kuonawo kuti pane zvikoro zviri kuvakwa panewo mahospitari nemakliniki ari padhuze anokwanisawo kuvandudzawo upenyu hwemudzimai wemuzimbabwe
saka Mzvare Tafadzwa pamuri kubulawa here nhasi
ai hatina kukwanisa kuenda tiri kuno kuHarare hatina kukwanisa kuenda kumine entrasi tine vamwe vatinoshanda navo vari muplatform yatinoti gender and extractives vari maorganizations akaita sana zela nevamwe vatinodyidzana navo vari ikoko saka vari kupota vachitipa feedback iyoyo asi chishuviro chedu changa chiri chekuti dai ministry of women affairs gender and community development yakwanisawo kutinzwawo sisu maorganization akaita sana cnrg tikwanise kuwana mukana wekuti tiudise nhunha dzedu zvikuru sei takatarisa nyaya dzemhirizhonga mumaini sector
chimbobatai makadaro Mzvare Tafadzwa tiri kudzoka kwamuri tine muteereri ari pana pabatai makadaro musaende henyu kure batai makadaro mukoma Boaz True vepa VOA Facebook page yeshona tinokuchingamidzai
makadii zvinjoni
aiwa tiri wadi makadii imimi ikoko
ok ndimazilani sisimazilani
asi tinokutendai handimaona ndinoona vamwe vachinyora kuti hanzi aiwa imi munogara muchitinyorai nhamba dzenyu asi hamufone takufonerai nhasi chitaurai pfungwa dzenyu
aiwa inini maonero angu ndinoona kuti kupinzwa kumamai muchirongwa chemining sector chinhu chakanaka zvikuru uye zvinoratidza kuti madzimai vane chokuita uyezve ndiri umwe akamboshandawo muzvimaini zvimwe zvaimbochengwawo nevanhurume bat asi uchaona kuti unoshanda about 2 to 3 months no paid wozoona zvokuti vongozodisappear saka kuva nemadzimai muchirongwa chemining sector zvinogona kubetsera zvakanyanya uye togona kuzoonawo shanduko kuti madzimai vanhu kazhinji vane tsitsi pazvinhu zvakawanda saka dhasi vainda ndanyorawo kuti inini ndinotsigira kuti madzimai kana akapindawo mune zvimwe zvinhu uyezve kuti vasangogumira pakuva kana kuti vanenge vari tingangoti kana kuti varidzi vemining but vapindezve mumanagement macho kavave nemadzimai ari mamanagers mungawa mma mine, mungawa mma company, kuti katakatarisa vanhu vechirume kazhinji unozoona kuti kana akange akatungamirira mine kana kuti akange ari muzuna mine kazhinji unenge achingopinda hama dzake kana kuti hama dzemudzimai kana kuti hama dzokudii rokwake but asi kana tikaona madzimai madzimai ndoona sokuti kazhinji havasarudzi kuti uri kuwabva kuimba yokwani but ngokupinza basa seiza zvinofanira kuti izvo upinde basa saka ndakurudzira kuti izvo inini ndoona sokuti tinchiofadza zvikuru kwane madzimai kuti izvo atungamirirewo angava makambani kana kuti angava mamainis vaitori mamanagement chavo chaii.
Aiwa, tinokutendai. Ii, musara regedze, musanete nekutsigira Facebook page yedu iyo yeshona uye zvedzvanyai pakanzi share tione takawanda.
Inini kubva ichitanga ichitotariswa vanhu vakawanda mune dzimwe nzvimbo
aiwa, tinokutendai. Ehe, ndimi vatinofarira.
Okay.
Alright, mube nezuva rakanaka.
Muripo nhambe ivi ndipote nichibvunza zvandichida kukufunza.
Alright, aiwa tinopota tichidaro muve nezuva rakanaka. PJ, a very interesting take there from one of our VOA Facebook Shona page followers who actually says he's written there and he was saying these people sometimes we just write our numbers but they don't call us, so we obliged him and called him. So he's just saying he supports that women actually get given decision making positions, especially in mining, because he says he used to be a miner himself, and women are more compassionate when it comes to when they take up work, they are more compassionate. But he alleges that men sometimes they do a lot of nepotism.
Yeah, that's what I heard. Vataura before mutereri wedu vachakamirira.
Tafadzwa muropa.
Tafadzwa muropa. Hayi kuti ngitikamfuka nganyinyane okukhulunywa ngutafadzwa. Yena ke okhulume ngokuthi lo msebenzi usese labaningi abesilisa. Abesifazana khona beqalayo ukungena kancinyane kancinyane. Ikanti ke labo abesilisa bathathele kwabamhlophe. Umsebenzi lo kathi vele imigodi eminingi singakhangela engaseZimbabwe, imigodi eminingi emikhulu yayi abanikazi bawo ngabamhlophe bodwa. It was mainly male dominated and it was mainly white male dominated. But now men have taken over and they are muscling out the women. They are really guarding their their areas, but they should make way for women to also come in, because they are using violence just like in politics. They are using violence against them, but they must remain resilient and just get into that business as well. Ukuthi abesifazane labo bangene khona lokho ekwezokwemba njengalokho okulwisana labesifazane abafuna ukungena kwezombusazwe. Yikho ke lani bophani ziqine ngempela ukuze lingene lani ekumsebenzi wona lo wezemigodi. Silo Sukumoyo Makenzi yena ke uyacomplain ukuthi ngathi tawureka siphinde sikhulume phela, kodwa ngilaye phela ukukhuluma laye. Thumela ke inamba zakho kumbe ufone directly kunamba zethu ukuze sikhulume sixoxe lawe so. Mai Rebecca Makai vanoti isu madzimai ari mudiaspora tingada kuita link up nemadzimai ari kuita mining kumusha kuti tibatsirane navo kutsvagawo vatengi uye investment munyika yedu. Ivowo vaitawo ma silent partners vari kunongo, asi mimi muchishanda kuZimbabwe ikoko. Imwe pfungwa yakanaka iyi.
PJ ati ngatibvaita bvunza varipo panhare apa. Mai Barbara Mutamanengwe, tisati taenda kuna Muzvare Muropa, kuti zvinhu zvamungatarise here kuti mushande nemamwewo madzimai ari diaspora. Tiri kunzwa Mai Rebecca Makai apo vari kutaura kuti semadzimai ari mudiaspora vamwe vanenge ivo havakwanisi kuti vawane zvamuri kukwanisa kuwana imi, nekuti muri kuti kuti makaita groundwork kudhara, asi zvinhu zvamuri kutarisira here kuti mubatanewo nevamwe vari diaspora?
Izvozvo zvinokwanisika sei? Dai vaikwanisa kuti ivo vari kudhaya sikora
Ndovo chaga mari dziri kuchema madzimai kuti tiri kushaya mari de capital dekutenga like equipment kune varuda kuita maini yava. Vanokwanisa kuenda into partnership. Ivo voita mapartner ma financial partners, ava voita matechnical partners. Zvinongoda kuwirirana chete kuti vanenge vachizoshanda sei. Asi ndinodaira kuti aripo madzimai akawanda vari kushaya capital but vaine potential yekuti vaite. Saka ndofunga vanofanira kutsvagana. Handizvi kuti vanoadvertisa here kana kuti asi vakawanda madzimai vari kushaya capital. Vanokwanisa manje kushanda nevari kunze vanounza capital yacho kana kuunza equipment.
Saka vanenge vachida kuti vaite izvi, munenge muchivo vanokuwanai kupi? Vanowana kupi vanhu vokushanda navo? Kune masangano here anofacilitata zvinhu zvakadai?
Variko, like ndofunga iyo yamuzvareta pasi pavanga vachitaura apa. Ndofunga vakaadvertisa iyo magroups aya. Ana Zimbabwe Women in Mining chichi. Ndofunga vakaadvertisa kuti vanhu vari kuda kuunza mari dzavo vanokwanisa kushanda neni. I'm sure sameitika ipapo daiko.
Aiwa pakadaro.
Mazuvano nesocial media yadai. Ndofunga vanogona kubatana. Zvazvinoboda chete ndezve kuti muchishanda from both sides. Ari kuunza mari neari kuunzirwa mari. Pange paine trust. Pange paine some sort of integrity. But kumadzimai ndinoziva kuti madzimai anoshanda zvakanaka. Madzimai are very hard working. Kashoma kunzwa paunozonzi munhu azobirwa mari dzake kana chii. Kasi variko vakawanda madzimai who have the potential izvi zvekuti vakaona maoutside partners. Zvinhu zvinobudirira chaizvo.
Aiwa mombo bata makadaro. Tinenge tine muteereri PJ. Hello.
Maserere.
Aiwa taswera, maswera sei, taurai henyu tinzwe, ndimani uyezve taurai pfungwa dzenyu.
Okay, inini ndini Nelson ndiri kuno South Africa. Ndoda kutaura kuti izvo ipfungwa yadzakanaka chaizvo chaizvo but problem yandinoona inowanza kuitika kazhinji kunyika yedu ndechekuti tobva kwapinzwa vanhu veZANU-PF chete. Plus izvo kukapinzwa vanhu veZANU-PF hurumende inobvozobva yazobhadharisa vanhu mutero uyo wakakura kudarika profit yavari kuwana. Izvozvozvo zvinoita kuti izvo mabhizinesi evanhu asabudirire munyika. Ipapapo vakapa ongorora vakapagona sei.
Aiwa pakanaka. Mukoma Nikiniki Nelson, ndanga ndakuonai paFacebook page yeVOA Shona Shua, ndimatumira namba dzenyu dzenhare. Tinokuchingamidzai, musanete kuramba muri ipapa. Uyezve dzvanyai pakanzi she tione takawanda muchikokowa vamwe kuti vafarire page redu. Tichabvunza vatinavo panhare izvine zvasi, tinokutendai. Muzvare tafadzwa, muropa, pindai tinzwe. Mumbopindirawo zviri kutaura mukoma Nelson izvi. Hello. Okay.
Hello.
Taurai henyu mukoma Nelson, munenge maita rombo rakanaka. Ndirikunzwa kuti vatata funga kuti muvhunze nyaya iyo yekuti zvematongerwo enyika zviri kupinda here munyaya dzemining idzodzi but vanenge nhare dzavo dzadona.
Okay. Wati ngibale engi lakho lapha. Francisca Mandela ubethena nalinjani vosisi PJ loMavelazi msemsebenzini kodwa sibonga kakhulu ngeprogram yethu le. Wazokuya phansi wasebhala wathi dai zvaibvira vakadzi vabatanidza misoro nekuumba sangano runoita kuti vashande pamwe chete. Ndinoona sekunge vakabatanidza mazano nemari votoita organization yavo, vanokwanisa kupinda mumanagement mumaorganization yavo. Sisterhood ngaiwanikwe ichiita kuti vadzimai vabatane vachiumba masangano anovaka upfumi, nyaya dzekuchengetedza upenyu nevana nekuvhika mhirizhonga zvinokwanisika nyore kana vakadzi vakabatana. Slowspo Dube ukona laye usijoinile kona lapa, wandile nobuhle Mpofu ukona laye usijoinile ukona pa ubukele. Lisifonele phela kulabo abalencingo abakhona pa ngaseMelika laseCanada.
PJ tina amai Rebecca Makai vaongo kutaura navo pa Facebook tapatava wana panhare saka izvi ndo zvatinowanzoda kuti tichibva mu Facebook tichipinda pa program tichidzokera futi ku Facebook zvakadaro tinokuchingamidza pachirongo amai Makai
Masvika
ehe motipawo pfungwa dzenyu
ini ndinofunga kuti chokwadi zviri kuitwa namadzimai tinoda kuzvitenda vari kuita chinhu chakanaka nekuti nguva yedu yekuti madzimai tisimuke kavadikani hatingaramba tichingosarira zvese zvese saka tokutenda zviri kuitwa namadzimai asi chinhu kuita kandi chekuti isusu hatisi kumusha but kunzwawo vamwe vedu zvavari kuita we want to support them and we also want to be part of it tinodawo kuva chikamu chezvavari kuita tinoda kubatsira pese patinokwanisa ndosaka ndandiri kuti isusuwo tinodawo kuziva vaziva kuti vamwe vavo tiri kuno tinoda kuvabatsira isu chatinokwanisa kubatsira nacho kutsvagawo mainvestors vanotenga gold yavo and then torongowo kuti tingavaka sei nyika yedu toitawo sei kuti tiinveste back kumusha ivo vari kuita variko kumusha hatisi kuda kuti tingoti toda mari dzekudya but tinodawo kunyika yedu zvinhu zvinomira mushe and ndinofunga kuti munhu womudzimai kana asimuka asimuka mudzimai ada kumira pakakoromoka anomira and madzimai kana tasumuka tinosumuka izvozvo tinonyatsozviziva but tinoda kuti tishandewo pamwe chete and isu tinoda tokuda kuvabatsira inavo handifungi kuti ndini ndega I think takawanda madzimai ari kuno angada kuti tibatsire tishande navo ndichingotaura dai ndinitorine vamwe vanhu vaitondibvunza vetone kunyika ino vechirungu vachindibvunza kuti kwemi munyika kwenyu mune gold mune madiamonds sei muri kutambudzika zvamuri kuita izvi takashaya dhiro yazvo asi chokwadi maresources tinawo kana tikabatsirana pamwe chete ndine chokwadi yekuti tinogona kubuda nechimwe chinhu chakabatika tikasati ndini ndini but tikabatana pamwe chete tikaronga chinhu chimwe tikaisa musoro pamwe chete semadzimai pamira mudzimai panotongomira chete
maybe if you can just come in there in English and just tell us what you are saying as women in the diaspora when it comes to you know taking up some of these joint ventures with women at home especially in mining as we are discussing here what are women in the diaspora like yourselves prepared to do how are you seeing what we you know what is happening on the ground
how can you work together in conjunction with those women back at home
I think, like I said, we really have a real burden for our country and for women. You know, because when things are not okay, it doesn't, I mean, it affects more a woman. For you to see a woman saying, I have to go into mining, it's not an easy decision, but we realize we have to take it up upon ourselves as women. And we are ready if we can only cooperate and join together. We are willing. We are in the diaspora. We are with them. We want to make investment in our country, but we just want the women back home and us and the government to recognize us, give us the opportunity. You know, we are in the diaspora, but we want to invest back home. We want to see a change. It pains us to see what is going on. Yet we have got so much resources. How can we be so poor when we have so much wealth in our country?
Yeah, but makadaro pana muzvare tafadzwa muropa vari panhare pari zvino muzvare muropa tiri kunzwa apa mai Rebecca Makai vari kuno kuAmerica vari kutaura kuti ivo semadzimai vari diaspora vari kudawo kushanda nemamwe madzimai ari kumusha zvii zvavangaite imi ndimi munombowanikwa muchishanda nemadzimai ari kumigodhi
maitabasa vakoma ini ndinoona kuti pfungwa yauya kubva kumadzimai ari kudiaspora ipfungwa yakanaka chose nekuti madzimai zvikuru sei vari maartisanal mining vanowanzochema chema vachiti havana maequipment yakakwana havana maworksuits akakwana as well so I think izvozvo zvikakwaniswa vakakwanisa kubatsira madzimai ari maartisanal mining across the country ndinovimba kuti zvinogona kunge zvizvii zvakanaka chose asi nyaya chishuviro changu inini personal even from the organizational perspective ndechekuti Zimbabwe not only Zimbabwe but even region yese iri kuti it's not enough kungobudisa maminerals tichaendesa kunze kwenyika why don't we go to value hati gone iri kuachinja kutanyatsobudisa value yakanaka so that at least kana akutengeswa kunze kwenyika akutengeswa nepraice iri pamusoro
inzvazva kuri nezvakuro hurumende dei kwanisa kuita mutemo nekuisa maconditions ekuti mabasa ekuprocessa maminerals aya anga achiestablishwa muno muZimbabwe. And I do agree nezvatangwa namukoma wangu ndinobvumira naye achitapa anga achitaura kuti munyika zhinji dzine maminerals muAfrica ndodziri kutambura ndodziro mune hundo dzine dzinosangana nenyaya dzemhirizhonga dzakasiyana siyana. Saka ndinoona kuti kazhinji kacho semaonero atiri kuona mitemo yedu ikakwanisa kugadzirisa nyaya yekuti maZimbabweans ari kudiaspora vangabatire sei macommunities ari mumaini mawomen ari mumaini vari kuita maini kuti vakwanisa kuvandudza upenyu hwavo. Asi iko zvinoizvi mitemo iriko the Mines and Minerals Amendment Bill haisati yapaswa kuti unzi mitemo pachiri kumbo taurirwanwawo pakati peminister of mines nemamwe mapato akasiyana siyana. Saka ndoona kuti zvinhu zvakakosha zvikuru kuti madzimai ari mumining vabatane nemadzimai ari kudiaspora. Asi zvinenge zvichidawo kuti dai paikwanisa kuti madzimai ari kudiaspora vakambowanawo mukana vanokwanisa kuwana mukana kuti vambouya kumamini communities vataure nemadzimai acho on the ground vanyatsokurukurirana vanyatsobata chokunyatso kudokumenta chaizvo chaizvo nekunyatsonzwisisa kuti zvii zvavanga vachida zvii zvavanenge vachida. Ndinoona kuti interaction iyoyo chinhu chakakosha chose.
Aiwa tinotenda. Saka vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ikupi?
Tiri vanotiwana panhamba ndogona kupai nhamba iko zvino handiti
itaurezve.
Okay, +263 775 709 380 tinowanikwa paZim Rights House, kona 4th Street na 5th Avenue, Mwarani.
Sangano rinonzi? Sangano renyu rinonzi?
Center for Natural Resource Governance, CNRG.
Aiwa mumbo bata makadaro muzvare muropa. Amai makai mungoti dambu dambu tozodzokera kuna CPJ vati farisire chirongo.
Ndinotenda zvikuru nevabva mukutaura. Inini ndiri kuZimbabwe ndakamboshandawo call ndikatsvagawo 2 billion mazuva iyo ichiri mari zvazvakatinakira zvamadzimai. Saka andinonzwa kufara tiri kuwilling kushanda navo because takambopindawo masango macho tikazviona tikaona kuti zvinokwanisa kushandika. Saka kana tiri muno mudiaspora tinoziva kuti kumusha kwedu zviriko zvinoitika zvinongonidha gwara rakachena riri pachena rekuti vanhu vakwanise kubatsirana kubatsirana tiri kuda especially madzimai tinoda kubatsira madzimai.
Aiwa tinokutendai. PJ, maybe before you take on Reganungo kwazisa mukoma Brian Makosa tukona manyora muri kuti ndakateerera chirongwa chenyu tongai Manjobo ari kuti vari kutaura kuti hanzi zviri kunakidza chose rambai makadaro na evangelist vedu wa Emmanuel Magwidi vanyora zvakare vachiti tinotenda tiri kukunzwai madzimai nezvamuri kutaura uye tinokurudzira kuti chokwadi madzimai ngavaite mabasa iwaya emumamaini.
Tande kubonga njalo avasilandileyo asibele lo mnyama namhlanje avela sitholanga lo muntu oyedwa ukukhuluma la ecingweni kodwa hayi kungasenani bona labo esibatholeleyo kuFacebook uphathe uJesu watcha asiswami siyakubonga ngokusilandela lokulalela kuhlelo lwethu Sipho Dube Andile Nobuhle Mpofu Petronella Mchena Zhiwaki monga wakateerera tinotenda. Siyabonga njalo abalaleli abalabo isikwanise esenelise ukukhuluma labo unkosikazi Barbara Mtambanengwe kanye lo nkosazana Tafazwa Muropa yenake okhulume mele inhlanganiso yeCenter for Natural Resources and Governance. Yenake uthi yena nabayanceda sibili ngilethemba lokuba bayafundisana kanye labesifazana ukulondoloza izemvelo njengokukhulunywe ngomunye umlaleli wethu kwalamhlanje. Hayi sibe lo mnyama sibili ukuthi asitholanga ucingo kodwa-ke uhlelo ngilethemba lokuba lilulalele njalo lifunde okuningi kilo njalo abesifazana abakudiaspora labo bathi bafuna ukuphathisana njengoFrancis Kamandeya oseCanada uthenanana uyadinga sibili ukuthi enana baphathisane labanye abaseZimbabwe kodwa phela lingabagxili ngokubadathela izimali zabo. na mpasa makai vata ora ose kare kuti vanoda chaizvo.
I would like to thank take this opportunity to thank our valued guest Diamond Polisher, Mrs. Barbara Mtamanengwe, also Tafadzwa Muropa, and also Mrs. Rebecca Makai, who joined in as a listener there. And we really thank all our listeners who are live streaming with us on all our three Facebook platforms. Please don't forget to share our pages and like our pages. I'm Marvelous Mtanganyahuye in Washington.
Nina Prophetess Jeremiah and Sitas Vega to Ilfana in Jalung, Vigelizayo, Lavosia Vesilazia, Ulunya Utaba, Lezan Katazi, Kumbi, Lezan Supi, Lezin, Tutugo, is Vegane, Labis Fazana, is Zimbabwe.